pano ye Zimbabwe ye zvino vasori vadzidzisa chai chai that vanoziva biofuels kana ethanol vari chii kuma 1975 to 1993 panguva triangle yakagadzirisa ethanol and biofuel and vakashandisa panyika yeZimbabwe. Saka ethanol vakashandisa yakakuwadziwa mota and vakafungidzira that mafuta tiri kugadzirisa iye zvino zvinoita zvimwe chete. But haisindi mutemo yemafuta tiri kugadzirisa iye zvino. Mafuta iye zvino tinoshandisa nonzi anhydrous ethanol and hapana mvura wanopinzwa pamota and mota zvinofamba zvakanaka.
Regai ndiuyo kwamurimi vamadhuku. Kazhinji kana pachida kurimwa nzimbe dzekugadzirisa mafuta iyaya zvinogona kunge zvichiomerawo vagari. Muri kushanda sei nekambani yeGreen Fuel?
Tingangoti kwatakabva ndokwakusina kumira zvakanaka, asi kutaura kwatinoda kudai zvinhu zvaakuita sezvinenge zviri nani, nekuti taakunyatsotaurirana navo ivo vana Smith ivavavo panyaya dzekutiwo community ine zvairi kutarisira. Zvimwe zvinenge zvakakurisisa zvekuti pamwe kambani haingazvioni, asi tinenge tichida kuti kambani paite kutaurirana ikoko kuti zvinenge zvidiwawo necommunity nezvinodiwa nekambani poita kugutsikana zvinenge zvakanaka ndezvipi. Asi sekutaura kwaita vaSmith kuti tinoziva chokwadi kuti nyika yese izvezvi muZimbabwe nyaya ingoriko mazuva ano, ndiyo nyaya yekungotaura nezveE10, E15, E20 zvingodaro. Tingangoti ichokwadi kuti vazhinji veZimbabwe vachiri nekakutyirira yatingati skepticism yekuti voti zvichatibatsirei. Asi ndiona sekuti kana rudzidziso urwu runopihwa nyika yose rukatanga rwanyatsonzwisisika zvakanyanya nevagari vekuchisumbanje, vagari vekuchipinge, zvinoitawo nyore kuti vamwewo vasingagari kuchisumbanje kuchipinge vange vakona kuti ingava nevagari vekuchisumbanje vari kufarira mota dzavo dzekushandisa ethanol yacho.
Ndodzoka kwamuri vaSmith, muri kunyatsoedzawo here kudzidzisa vanhu nezvemafuta aya sezvamataura pekutanga? Vamwe vari kuti anogona kukuwadza motikari. Pane zvamuri kuita here kuti vanhu vanzwisise?
Ndizvozvo tiri kushanda nemanewspapers nemadifferent media outlets paradio kunewspaper nezvese. Tiri kuseta maadverts, tiri kutry kuroll out nyaya ye-E85 tatanga nayo kuHarare. Izozi obvira nezuru tiri kuitika ipapo pachisimanje chechi. Tiri kutengesera E85 pamapublic that vana vacho vanosvika pamapetrol pumps inooneka E85 yacho ziri kutengesera ne-$1.10 a liter, whereas petrol next door vari kuitika $1.50 kana $1.60. Saka vana vacho iri kuona vakatipa mafuta dzacho tinoshandisa here, inoitwa sei. And tinai vana vacho iri kushanda pamaforecourts emagarages inogona kuratidza munhu. And as soon as one or two munhu dzacho zvakashandisa E85 iri kutanga kudzidzisa vano neshamashamare nemukoma wake wese kuratidza E85 yacho iri nani. And we've seen kuHarare zvaita zvakadaro, and iri ku E85 yezvino iri kutenga kwanisisa kuti tombokwanisa kutumidzira mufuto zvatokwana kutengesera yezvino.
Ndodzoka kwamuri vamadhuku, vanhu vemunzvimbo yenyu vari kukwanisawo kuwana here mabasa?
Kambani yakamboshanda ikambomira, varipo vamwe vanga vakambotiwo pakamira kambani ndokubva vamirawo, ndo vamwe vari kutanga kumboita vachidzokera. Asi tinenge dai zvapfuura pazviri iko zvino.
Todzoka kwamuri vaSmith, mungatsanangurei kuti chii chaizvo chinonzi E10, chii chinonzi E85?
Imwe kandi yemafuta kana munosanganisa 85% ethanol and 15% petrol kuma E85 tiso green fuel tiri kusanganisa. Mandatory blending levels ye-E10 yezvino tiso tiri kutumidzira ethanol ku-National Oil Company yeZimbabwe. Ipapo paya iri kusanganisa pa-National Oil Company of Zimbabwe.